nya takatarisa kuti kuno kuhange ngatarisa machina ane mamainzi kuno ku mamaking conditions acho dzia deplorable and vashandi vari kubatwa zvina kunaka. And this is happening in the face of the government, pasina interventions ari kuitwa despite us making an effort as my trade unions tinirira vashandi wavo. But would expect kuti 42 years after tichitarisire kuti maconditions of service anga achiitwa achitedzerwa maringe nezvatinotarisira nezvatinowana mulabour act yedu.
Tiri kunzwa kuti kwakutosvika kuma35 namba yevanhu vari kungomiswa miswa kutable mine uko. Zviri kufamba sei papapo?
Wanawa ndingangoti chiri kunyanya kusakisa kuti chizvo chakonzeresa kuti vanhu vange vachimiswa, tine kesi yatagara tiinayo iri kuinvolva vanhu ivavo nhamba iyo semunhamba ye35 washandi ivavo. Ndingangoti pa35 pangosiyiwa vashoma vanga vaine mahigh ranking positions uye vakazoita sekudududza mukati menyaya yatanga tichiita. Zvokuti mukatotarisa panyaya iyoyo patoine vamwe vasina kunza information yavo, vachiratidza kuti kuda vanenge vakanyengererwa nevekambani vakasiya, vakati hatichadi kudi kuti nyaya ienderere mberi. Saka ndinoona ndochikonzero chekuti makatisungisa sekambani. Saka iniwo sevanhu vakajoina futi trade union inova kodzero yevashandi ndo chinenge chakonzeresa kuti vashandi vangu vachimiswa. Zvekuti dai papa ane chikonzero chekuti vange vamiswa zvingadai zvakatarwa mutsamba dzavakapiwa, but dzinongoratidza kuti itsamba dzingori silent.
Saka mutemo unenge uchiti zvinofanirwa kufambiswa sei?
Indivent yekuti macontracts amiswa semamisirwo aaitwa, tinotarisira kuti employer anga achibhadhara the unexpired portion employment contract iyoyo, kureva kuti kubva muna July zvichinobata kuna November ikoko kwaifanira kupera contract, vashandi ava vanofanira kubhadharwa mujandigiro vakagara kumba.
Varidzi vetable mine vari kuti kudii nemamiriro akaita zvinhu iwayo?
Tinoona runyerekepo ruri kutaurwa runoratidza sekuti vari kuda kuzama kurwisa kuti nyaya iyi yatagara tiinayo isaenderera mberi, but isu sevarwiri vavashandi tichamiramira panyaya yekuti vanhu vavanga vachiwana zvakakodzera. Nokuti it's an issue here, violation of CBA provisions, that you have the collective bargaining agreement.